wagari wenzvimbo yekuTinold South muguta reHarare. Wane nzvimbo yawakanga wakasiyirwa paplan yenzvimbo yekuti pachazovakwa primary school.
Ko iko zvino zviri kufamba sei kune vana vechikoro vanogara muTinold macho?
Ngekuti wana wenzvimbo iye Tinold nguva zhinji vari kufamba vachienda kuzvikoro zviri kukuwadzana, kudziva rasekwa, kuenda kunana mufakosi, kubudiriro, kutsvaga kwekudzidzira kubva kuprimary uye kusekondari.
Tiri kunzwawo kuti vana vari kusanganawo netsaona dzakasiyana siyana vachifamba nzendo refu idzi. Mungatsanangura here ipapo vashumba?
Mukufamba kwenguva vana vazhinji vanga vari kutsikwa vachifa, vabereki vachirasikirwa nenguva yekuti vana vari kukwira makombi akawanda apa vabereki vazhinji havana mari.
Vagari vakasuma here kanzuru nezvedambudziko rawe?
Vagari veikoko vachishanda pamwe chete neHarare Residents Trust vakanyora mapetition, vakanyora magwaro kukanzuru kuti tiri kuda nzvimbo yedu yechikoro. Izvi zvakazosvika pakuti vaende kudare redzimhosva kuhigh court kundotura nyaya yavo.
Vari kuda kuti dare riite sei apa?
Kuti high court imanikidze kanzuru kuti iite zviri pamutemo weeducation, iite zviri pamutemo weurban councils act, zviri pamutemo weregional town and country planning act. Saka nyaya iyi pari zvino iri kunzikwa mudare redzimhosva rehigh court. Nyaya iyi ichange ichizeiwa zvakare muhigh court kanzuru ichipindura nyaya yekuti yakatorawo ground rekanzuru rinofanira kunge richivakwa primary school kwakuriisa mumaoko yatingati private college.
Vagari varoda kuti kanzuru iite sei chaizvo kana panga patovakwa chimwe chikoro vashumba?
Vagari vari kuda kuti kanzuru imanikidzwe pasi pemutemo wachiteedzerawo zvisungo zvawakamboita zvekanzuru kuti pavakwe chikoro munzvimbo yeTinold South kurerutsira wana uye kuzadzisa kodzero yedzidzo yewana wemunzvimbo iyi.